Vagari ava vanoti kubva pakatarwa kuti Bechnaf Bridge yave imwe dzenzvimbo dzichange dziri kuzosimudzirwa kuita madhorobha maduku makore anoda kupfuura makumi maviri adarika. Hapana chinobatika pabudiriro chakaitwa nekanzuru. Venharaunda iyi vanoti Bechnaf Bridge pamwe chete nemurapinda Growth Point zvakatangirana pamwe chete pakupiwa chidano chekuti zvive mizinda yebudiriro kumaruwa, asi Bechnaf Growth Point yakasarira kwazvo. Amai Mesi Saizi Mutsveta, mumiriri wevanamuzvina bhizinesi paBechnaf Growth Point, vanoti kunyangwe vachiziva kuti nzvimbo yavo yakatangwa kudomwa kuti ichange ichizova ichisimukira, hapana chiri kufamba, asi uko ivo vachibvisa mari kukanzuru yavo yebhuira Rural District Council.
Sevanhu vemuno muBechnaf Growth Point takasungwa nekanzo nendaa yeGrowth Point ino kuti toda madevelopment levy. But madhovhomeni levhi achona anoshande chimuno muri mudondo. Mari dzedu muno mandora mari dzedu muno vanyinodzishandisa kwamurambinda izvizvi murambinda raataundi, but murambinda isekendi pamagrowth point.
Muzvina bhizinesi ava vanoti nekuda kwenyunyuto dzevagari varovera mwoyo kudombo kuti vave kumbomira kubvisa mari dzemitero kukanzuro yavo. Amai ava vanoti paifanirwa kunge paine musika wemabhazi, hapana kana nechimbuzi chekuti vanhu vazvibatsire, asi kanzuro iri kungovabvisisa mari kwemakore nemakore.
Hatibhadhari kusvika vauya vatiitira zvetinoda muno muBechnaf Bridge.
VaFrancis Magaa ndivo sachigaro wevagari vekuBechnaf Bridge Growth Point. VaMagaa vanoti vanogarochema nekanzuro yavo pamusoro pekusarira kuri kuita nharaunda yavo mune zvebudiriro. VaMagaa vanoti musika wange wovakwa nekanzuro yavo wakaregwa makore gumi apfuura pasina chikonzero chakapiwa, asi vagari nevemabhizinesi vachibvisa mari mwedzi wega wega. Vanoti mugwagwa unobva paBechnaf wakananga kwamurambinda haugadziriswe nenguva, izvo zvinoita kuti usafambike, uye chikoro chekanzuro cheBechnaf Bridge Primary hachina makamuri ekudzidzira akakwana. Vemabhizinesi vanotarisirwa kubvisa madhora zana nemakumi maviri pagore, vane misha muGrowth Point vachibvisawo madhora makumi matanhatu. Vazodai chamutsa mumwe wemugari vekuBechnaf. Vachamutsa vanochema nerekuti nzvimbo yavo haina migwagwa yetara zvichienzaniswa neyave kwamurambinda, uye hakuna magetsi emumigwagwa kanawo matower lights anoita kuti vakwanise kufamba usiku uye kuderedza njodzi dzekubatwa kwiyo kana kubhinywa. Kanzuru iyi iri kuyambira zvakare vane masitendi munzvimbo iyi ayo asiri kusimudzirwa kana kuvakwa kuti vachazoatorerwa achitengeserwa vamwe vari kuda zvavo kuvaka nenguva. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namudzviti webhuira vaChristmas Visa sezvo vanzi vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuBechnaf Bridge, Bhuira South, ndini Lloyd Damoyo.